Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 1 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo haisi kuzotevera kurudziro yegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo yekuti idzosere chibvumirano chayo nekambani yeJugenix BV chayakakanzura. Mapata anopikisa oshora mashoko emunyori mukuru wesangano revakarwawo nderusununguko vaDouglas Mahia ekuti mapata anopikisa akanganwe zvavo nezvekutora masimba ezvematongerwo enyika. Chikwata cheChicken Inn chinodimbura utungamiri weFC Platinum pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints manomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo haisi kuzotevera kurudziro yegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo yekuti kanzuro idzosere chibvumirano chayo nekambani yeJugenix BV kana kuti GeoPomona chekuchengetedza marara kuPomona icho chayakakanzura. VaMoyo vakanyorera kanzuro tsamba svondo rino vachiti ikanzuro chisungwa chayo chemusangano wayakaita musi wa3 Nyamavhuvhu vachiti chinopesana nechikamu 314 chapter 29.15 chemutemo wekutongwa kwematunhu. Kanzuro yakanga yanyorera bazi rezvekutongwa kwematunhu tsamba ichizivisa nezvekukanzura kwayo chibvumirano nekambani iyi ichiti urongwa uhu uri kukanganisa mamiriro ezveupfumi mukanzuru pamwe nekuti kanzuru haina mari yekuti inge ichibhadhara iyo inonzi navaMafume inodarika miriyoni yemadhora ekuAmerica pamwedzi. Studio 7 yaedza kwazvo kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei vaMafume vachitsanangura.
Isu hatiwirirani nazvo nokuti takambotaura kuti muhistori yekuroja hapana landlord akambobhadhara roja mari. Izvi zvakafanana kuti munhu uyauya anonzi Blesser obva atanga kupuwa mari neSlay Queen. Kupitigura mafambiro ezvinhu ndo anonzi Masandi Kongonya chisionekwe muDzebwe kutora mari, kuda kumora mari zvisina dosage semunhu ari kubhukira mushonga wemusana. Isu hatingapindi munyaya yokusveta nyika iri kuitwa iyi kuti vanopa munhu 1 million dollars per month uku kuzvipatara hakuna mishonga. Tiri kushayiwa mari yekutenga machemicals emvura, tiri kushayiwa mari yedini. Tochipa munhu mari iye ari roja redu asati zvamboitikwa uori hunenge hwazodzika midzi munyika ino.
Asika tiri kuona vari kunyora mutsamba imomo kuti kubva pekutanga hurumende yakanga iri pakatiwo pechibvumirano ichochi, imi muri kushanda nayo here hurumende pane zvese zvamuri kuita izvi?
Hatingashandi nehurumende pakuita umara patsetsetse hwakaita sezvizvi. Kusveta nyika kusvika yopera hakuna munhu angashanda neuori hwakasimba hwakadai.
Saka matanho apa muchatora vaMafume zvichitevera tsamba iyoyi yanyorwa navaJulai Moyo?
Isu sekanzuro hatina mari yacho, hatipi takaiwana. Vanhu ruzhinji rweZimbabwe runofanirwawo kupindira munyaya iyi. Nyaya iyi haisi yavaMafume. Mari iyi haisi kubva kumba kwangu, imari iri kubva kudzimba dzedu tese ichiinda muhomwe dzevanhu vashoma shoma. Saka vanhu vakangotarisawo vachifunga kuti ndiMafume atorerwa mari, then nyika ino ichangoramba ichinyura.
Saka muri kuvapindura here tsamba yavo iyi iyo vaMoyo?
Tichavapindura pamutemo tinoenzi tiverenge tichatarisa mutemo wacho toona kuti mhinduro yatinovapa ndeipi tinoiverenga mukanso tovaudza position yedu sekanzuro kuti satina mari toona zvakaendera pamberi zvimwe zviri kuvagari vanofanirwa kuenda navo kumatare edzimosha tione kuti nematare ari kuwirirana nazvo here kuti mari irohwe seizvozvo
vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushora zvikuru mashoko anonzi akataurwa nemunyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia ekuyambira mapato anopikisa kuti akanganwe zvavo nezvemasimba ezvematongerwo enyika vachiti zvido zvavo zvakarasika. Bepanhau reHerald rinoti vaMahia vakataura mashoko aya nezuro pamusangano weutungamiri hwesangano revakarwa hondo yerusununguko wakaitwa kumuzinda webato rezano PF muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti mashoko avaMahia aya haana maturo nekuti simba rezvematongerwo enyika rinobva kuvana veZimbabwe kwete kuboka revakarwa hondo kana kubato riri kutonga rezano PF. Studio 7 yakundikana kubata vaMahia sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei Dr. Zembe vachitsanangura.
Mashoko iwawo haana maturo. Nokuti simba rezvamatongerwo enyika rinobva kuvanhu veZimbabwe haribvi kuboka revakarwa hondo vari muZanu PF haribvi kuZanu PF seboka rezvamatongerwo enyika. Ndinohurudzura simba rokuumba hurumende yeZimbabwe rinobva kuzvizvarwa zvavanhu veZimbabwe. Saka mashoko avo akarashika zvikuru.
Tinoona kuti mashoko aya ari kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Tichicheuka sure tinoona kuti ivo veboka revakarwa hondo vanga vachimbonongedzwa kuti vanhu vaikonzera mhirizhonga munguva yesarudzo. Zvinosiya papi sarudzo dzatatarisana nadzo idzi?
Ichokwadi kuti vakarwa hondo yorusununguko vaishandisiwa neboka rezvematongerwo enyika reZanu PF kwamakore makumi matatu namanomwe apo vaRobert Mugabe varivo vaiva mukuru webato reZanu PF nenyika vakabatwa zvisizvo nehurumende yeZanu PF kwamakore ose aya. Nazvinozve vari kubatwa zvisizvo. Handi vose vakarwa hondo yorusununguko vari muboka reZanu PF kana kuti dziri nhengo dzeZanu PF. Zvino takatarisana nesarudzo dza2023 dzatatova medziri. Tinopa zano rokuti vaMahia varegere kuita zvemhirizhonga nechikwata chavo chomuZanu PF ichocho. Zvinoreva kuti tinovayambira kuti vasaita izvozvo nokuti hazvisizvo zvakarwirwa navanhu veZimbabwe. Kwete vakarwa hondo yorusununguko chete asi vanhu veZimbabwe.
Pane matanho angatorwa here nemi vemapato anopikisa panyaya iyoyi?
Hongu, mapoka anokwikwidza muZimbabwe ezvematongerwo enyika achatora matanho. Iko zvino tiri kutotora matanho nokukusha mavara ataurwa navaMahia veZanu PF okuda kutanga hondo munyika yakanangana nesarudzo dza2023. Takuti kurudzi rweZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, hoko yoyi nenjodzi yataurwa navaMahia yavanoda kutanga. Chichenjerai mugare makagadzirira kuitira kuti murambidze nhubu dzichada kutanga mhirizhonga neganyabvu yakanangana nezvamatongerwo enyika muZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe International Book Fair yapetwa nhasi muHarare. Ndodzokorora, Zimbabwe International Book Fair yapetwa nhasi muHarare mushure mekudzoka kwayo mushure mekunge yambomiswa kwemakore maviri nekuda kwedenda reCOVID-19. Sachigaro vebhodhi reZimbabwe International Book Fair uye vari munyori ane mukurumbira Memory Chirere anoti nekuda kwekumuka kuri kuita nyika kubva mudenda reCOVID-19 Gore rino vakafunga kungoita gungano rezviratidzwa chete zvisina mitambo nezvimwe zvinosimbobatanidzwa negungano iri uye havana kukoka vekunze kwenyika. Chirere anoti vakangoita gungano iri kwemazuva maviri chete nezuro chishanu nanhasi mugovera uye vakave nevairatidza zvigadzirwa vanodarika makumi maviri. Ngatinzwei achitsanangura.
Taiko zvino unotevera kunge takapedzisira kuita musangano wezvinyorwa wemabhuku muna July 2019. Ukazokundika pamusana pe-COVID-19 ichibatanidza nezvipingaidzo zvekushayiwa mari. Saka yatiri kuita kubvira nezuro nanhasi imini book fair, haisi book fair yakazara sekuziva kwataiita. Yakatanga riri zano rokungoita maexhibition kurakidzwa kwemabhuku pasina maworkshop nemamwe makuwerere, tichiitira kuti huve hwaro hwekugadzirira kunyatsodzoka zvakakwana mugore ra2023.
Saka yatambirwa seiyo mini exhibition?
Maonero edu ndeyekuti yatambirwa zvakanyanya nokuti maexhibitors anga tinawo anga achirakidza kuti ari kufara zvikuru vawana mukana wokusangana nevanhu vanoverenga mabhuku avo, vanhu vanotenga mabhuku avo nevanhu vanotaura nezvemabhuku avo. Saka vatitenda kuti maita zvakanaka matunzira makastoma edu pedyo, tichibva tatofarirawo njere dzavatipa kuti zvedi zvinenge zvinokwanisika kuti book fair idzoke zvakazara mugore ra2023.
Gore rino mune vakakwanisa here kunge vachiuya vanobva kunze kwenyika?
Hatina vanobva kunze kwenyika nokuti iri ibasa ratakaita zvechimukutira, tichiita kuti titange kuronga hwaro hwokuti tidzoke zvakazara muna 2023. Tichitungana misoro takaona zvisina kukodzera kuzotanga kutaura nezvebook fair muna January 2023, tikati regai tingoita nzwisa inoita kuti itibatsire kudzoka munzvimbo dzedu, tichiudzana kuti iwe wadiwa mhanya wakadai, iwe wadiwa uya nezvakati pakudzoka kwedu muna 2023.
Saka makwanisa kuunganidza varatidza zviratidzwa zvavo vakawanda zvakadii?
Isu tawana vanorakidza zviratidzwa maexhibitors anodarika makumi maviri. Kwatiri zvinokosha nokuti ndivo vaya vatinoti nechirungu the critical mass.
Uye anga ari sachigaro webhodhi reZimbabwe International Book Fair, uye ari munyora nemukurumbira Memory Chirere ari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhauri Associated Press rinoti zvitima muBritain zvamira zvose kushanda zvichitevera kurangwa mabasa kwevashandi verharuwe zvawedzera kumatambudziko ave nesvondo akonzerwa nekukwira kwemitengo yemhando dzemoto uye kudimurwa kwemutero usingatsigirwi nehurumende izvo zvakanganiswa misika. Zvikamu gumi nechimwe kubva muzana zvezvitima ndizvo chete zviri kutarisirwa kushanda muBritain nhasi sezvinorehwa nemashoko aburitswa nenetwork rail. Masangano anomirira vashandi anoti ashevedzera kurangwa mabasa kwezuva rimwe chete uku senzira yekuti mihoro yevashandi ifambidzane nekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation iyo iri kutarisirwa kukwira kusvika kuzvikamu gumi nechimwe kubva muzana mwedzi uno. Mauto eUkraine atora zvakare guta rakakosha rekumabvazuva reLyman riri mudunhu reUkraine reDonetsk, zvaita kuti mauto eRussia atize munzvimbo iyi zuva rimwe chete mushure mekunge Moscow yadimura dunhu iri pamwe nemamwe matunhu matatu kumabvazuva nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUkraine. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye muSouth Africa achange ari kutiudza pamusoro pemararamiro avari kuita imomo semadzimai.
Ini ndinonzi Edna Madondo, ndiri kuJohannesburg. Nauya tasangana naye vanhu vechikadzi nauye mhirishonga, asi nauye mhirishonga yakasangana kuvakadzi pese nekuvarume. Hakusi kuti kuvakadzi voga vanoshungurudzwa, asiwo varume vamwe vari kushungurudzwa mudzimba.
Semaonero enyu, sei zvamira zvakadai iwo mazuwano?
Chiri kunetsa tete, inini sekuona kwangu handiti kunyanya mhirishonga yandiri kunyanya kuona muno muSouth Africa. Tinobva kumusha kuzvakanaka. Ndiri baba namai zvakanaka kubva kumusha. Kana tavuya muno munomwe kuwana mari yake, amwe achati kuratidza umwe mari yake. Saka pakuvandirana apa, kuvandirana ndokwakaipa. Because vanhu vari kuvandirana mudzimba, ndomhirishonga iri kunyanya. Because munhu akanokora mari yake, umwe achabudisira umwe kuti ndinowana mari yakati.
Kugadziriswa sei zvamira zvakadai sekuona kwenyu semudzimai?
Ini semudzimai ndangokumbira vanamai senivo zvangu kuti kana tiri mukati medzimba kuti mhirishonga isanyanya, vana baba nguva zhinji havadi kutongwa. Ukaona baba akwidza voice iwe chidzika. Because ukanyanya kumutonga stereki, anokudza kuti mushandi baba. Saka mhirishonga chiro chingava chine zvituku duku, handiti zvakafanana nekutoti example tete, regai kupe example yemari. Handiti mukadzi ukatambira mari wedha mari yako iri pamusoro pane yababa, ingozviva pasi pababa. Ukatakinda pamusoro pababa munotorovana mumba imo, wakumuudza kutoti ini mari yangu panapa ndiyo inoshanda, asi yako iwewe ishoma, munotorovana. Saka iwe isusu vaname ngatinguva pasi pana baba, chingozva kuti ava ndi baba vemumba. Mhirishonga inoita nani?
Tombotarisa mabatirwo amuri kuitwawo zvenyu semadzimai imomo muSouth Africa vanova zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa, zvakamira sei?
Ike zvino tete semaforena, handiti maforena kazhinji tikubatwa zvisiri raiti nenhau yekutototi iwe unenge uchida kuzama kuriritira mhuri. Saka unongoshandisiwa, unongonzi chakati ita nemhuri yawakasiya kumusha. Unongoteta muri kuvanhu vari kubatisiwa mabasa akaipa kunyanya kuenda kumucholo achida kusabvichengeta vana nekutoti vana vangu vanoda kudya. Obhadharwa mari remaNigeria, kunyanya maNigerians munomu ari kubhadhara vakadzi mari vashandiswa mabasa akaipa.
Mabasa api aya amuri kutaura?
Mabasa andiri kureva ndekutototi maNigerians anogona kuti tokumbira kuti torere madhiragi edu utindire kunzvimbo yakati. Handiti saka dhiragi rari munogona kurimetsa, unosvika kunzvimbo kuyakuya, ndokwa unosvika uchinoribudisira. Saka ionei nhau yekuti unoda kuchengeta vana, unototi nenhau yaunenge uinayo. Vakadzi vazhinji vari kusacrifisa kuita izvozvo, vari kunyanya kuita izvozvo vakadzi vazhinji kudhira nevemadrugs.
Pamira pakadaro, chii chingaitwe kuti madzimai vawanewo ruremekedzo runodiwa?
Ini chandinoona tete ndechokuti zvone vana mai kuti tiwane ruremekedzo, ngatisada kuti kana tauya munzvimbo munoma semunoma tiri muSouth Africa, tisangoda kungoda kungodzidzira zvinhu zvatisina kubva tadzidzira kumusha. Ndo problem yatinayo. Ngatingobva neunhu hwedu, tikangoda kunomuchidzidzira zvatinambobvira tamboita kumusha kwedu, tinoita dambudziko munomu. Ndozvinokonzeresa kazhinji.
Ko, panyaya yekunyoresa kuvhota, pane vamwe here vari kutarisirwa kuti vangazoda kudzokera kumusha?
Vanhu vazhinji vari kuda kudzokera kundovhota because nhau yemapepa haisi kunatsokuita street kuti vanhu vanopiwa mapemit here. Because vanhu vazhinji tete vane mapemit madomestic, saka havakwalifai pamapemits. Saka vanhu vakutodhisaidha kutoti December pavanoenda kumisha vonorejista kuvhota, then vodzoka January vachikonda nyamaba kusvikira June pakanzi ndopaanomira, vachiona kuti zvezvitora nzvimbo. Enevo vana mai vagona kuti kana ike zvino vane vana ndopandinotyira, nokuti magariro edu chaiwo ndoasiri asina kumira zvakanaka kunyanya kumarokeshen. Vane vana vakakwanisa kufanira kubudisa vana ivo vozotevera. I think zvinoita safe kuvana. Saka zvibata kuti sare tiri toga, vana vamboenda kumusha kusvikira zvinhu zvanaka, wozonotorako uchinoti urigere pari safe, nyanya kugara pari safe ndopaakudiwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro navaIgnatius Sadziwa, vanove mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust, pamusoro peurongwa hwesangano ravo hwekuedza kutsvaga nzira dzekumisa nadzo mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Sangano ravo svondo rino rakaita hurukuro pamusoro penyaya iyi nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira. Ngatinzwei vaSadziwa vachitsanangura.
Chokwadi, sekutara kwenyu nechitatu usiku takanga tine hurukuro pa Twitter Spaces pamusoro penyaya dzemhirizhonga yatinoti muchirungu electoral violence, mhirizhonga munyaya dzesarudzo. Takakoka vachief itaizi munya vari nyanzvi zvakare munyaya dzebudiriro neupfumi. Tikakoka zvakare mutariri wezano PF vatafadzwa Mugwadi. Tikakoka zvakare mukuru webato relid muzvare Linda Basarira, nyange zvavo vasina kuzokwanisa kuuya nemaproblems zvatikasangana nawo. Tikakoka zvakare vasettlement Chikwinya, mumiriri wembizo constituency vakamirira sangano reCCC vakatadza futi kuzopinda. Takakoka zvakare vaEdknowledge Mandikwaza weu Zimbabwe Trust. Tikakoka zvakare vatendai Robin Mbofana, avo vanhu vamuzvina fundo. Ndo vanhu vatikakoka panharurano idzi. Takanangana nenyaya dzekuti tigadzirise nyaya inotinetsa munyika makore ese, kuti kana tasangana nenyaya dzesarudzo panotichiita nyaya dzetsvimbo mugotsi, vanhu vachirohwa nekukuvadzwa, vamwe vachirasikirwa neupenyu, zvakare vachirasikirwa nezvishandwa zvavo property.
Chii chakaita kuti muite urongwa hwekuita hurukuro iri pamusoro pemhirizhonga yakananga nesarudzo?
Chakatituma isusu saboka rinoongorora nyaya dzesarudzo kuti tiite musangano uyu, ndiyo nyaya iyoyo yandambotaura, nyaya yekushungurudzwa kwevanhu, nyaya yemhirizhonga, nenyaya yekudhonzerana pamusoro pemapato munyika. Ndaa tikati isu tadii tadaidza nhaurirano iyi, taita hurukuro kuti tigadzirise nyaya idzi, nekuti munozviziva imimi kuti nyika yedu haibvi pamuromo yedzimwe nyika. Tinenge tiri vanhu vanowanikwa tichingokakavadzana tichipaise panopera makore mashanu panowanikwa pachiita makakatanwa. Saka dambudziko iroro raramba riringori dambudziko raramba richitinetsa. Zvakare tatarisana nesarudzo dza 2023 taatati regai tigare pasi tichitaura nyaya iyi pamwe, zvikatibatsira tichawanawo solution panyaya dzinotinetsa idzodzi. Chokwadi, makazoona imimi kugokwe patakatanga kuita maby-election mazuva ese apera aya, mhepo yacho yatosumuka kutaura kudai.
Saka chii chakabuda munhaurirano iyoyi chamungati chiri kukonzera kana chinokonzera mhirizhonga yakananga nesarudzo?
Ongororo yatikaita tichinzwa nyanzvi idzi dzichitaurawo pfungwa dzavo, chinokonzera chaizvo mhirizhonga, takaona kuti munyika muchine kusawirirana kukurusa kwatinoti muchirungu polarization, kuchine kudhonzerana kwakanyanya neruvengo panyaya dzekuti paite sarudzo dzakanaka kuti pasarudzwe bato kana munhu angatitungamira senyika. Chita hurukuro idzi pakanga pane kukakavadzana kuzhinji. Ndinotaura mashoko avamugwadi avakataura ekuti imi munotipomera isusu sebato rezano PF kuti tinoita mhirizhonga, asi tinoziziva isusu kuti mhirizhonga iyi iri kukonzereswa nemanyepo ari kukonzerwa nemapato anopikisa nemacivil organizations anosponzwa nemaembassy nenyika dzekunze kuti vatinyepere kuti nyika yedu tisvibe zita isu semusangano nenyika. Kutaura kwakuchiita vamugwadu avavo vachiramba vachiti aiwa vatsigiri vedu vari kutovhiringidzwa kwazvo, vari kushungurudzwa panguva yatinge tapinda musarudzo. Saka chatikangoongorora hedu ndechekuti munyika hamuna kuwirirana, vanhu hatisi kugara pasi tichiita muonera pamwe senyika, ndo chikurusa.
Vamwe vangada kuziva kuti idzo hurukuro dzakaita saidzodzi dzinozobatsira here kudzivirira kana kumisa mhirizhonga iyi?
Zvinoita kunge tinenge tichiita hedu zvitambavana tichitaura paya, asi zvinonyanya kubatsira pakuti ruzhinji kana richinge rwakateerera runobva rwadzidzawo, panobuda zvidzidzo zvakawanda. Nekuti mhirizhonga iyi haitwi nevatungamiri venyika, haitwi nevamunangagwa, haitwi nevachamisa, asi inoitwa nevanhu vakagarisana mumaruwa. Saka tikanga tichigara pasi tichidzidzisa yatinoti civic awareness muchirungu, vanhu vachiteerera muzviviti vhiti vachidzidzawo, zvinova zvinhu zvinodyarika muvanhu mumagariro avo kuti ah, uyu ndibaba munini wangu, uyu ihama yangu, uyu muzukuru. Hazvina kunaka kuti tinge tichirowana. Tinozviziva hedu kuti vatungamiri vanenge vane kuita kwavo kwekupesvedzera pane dzimwe nguva, asi tikadzidzisana mudzimba dzedu, mumacommunities matinogara umo, zvinova zvinhu zvinobatsira chaizvo.
Manga makateerera kuna vaIgnatius Sadziwa, vanhu vemukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheChicken Inn chadimbura utungamiri weFC Platinum pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints manomwe. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi pamwe nezvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi.
Chicken Inn yarova vavakidzani vayo veBulawayo City 3-0 ndokudimbura utungamiri weFC Platinum iri pamusoro petafura yakakosha iyi kusvika pamapoints manomwe. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Malvin Gaki nechimwe na Malvin Water zvavapa mapoints ese nekuramba vakachengetedza chinzvimbo chechipiri patafura. Chicken Inn yave nemapoints makumi mashanu nemana, FC Platinum ine mapoints makumi matanhatu nerimwe chete. Mukukunda uku, Chicken Inn yawedzera musiyano pakati payo neDynamos iyo iri kutevera kusvika pamapoints mana. Dynamos iyo yaimbotungamira gungano iri iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi mashanu. Asi Dynamos neFC Platinum hadzina kutamba nhasi, asi dziri kupinda munhandare mangwana apo FC Platinum iri kushanyira Highlanders muBaba Field Stadium. Dynamos ine rwendo asi kwaMutare uko iri kunosangana neManika Diamonds muSakuba Stadium. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai uyezve kwasara mitambo mishanu chete kuti makundano aya apere, muongorori wemutambo wenhabvu vaMakanyire Mugova Benjamin vanoti FC Platinum haisati yatora mukombe uyu sezviri kutaurwa nevazhinji.
Mutambo weleague wakafanana nemarathon, kumhanya marathon kana kuti 12 rounds dziya dziya dzinomhanywa vanhu vachitenderera, hazvirevi kuti anenge ari pamberi ndiye uchabuda akadaro. Zvinobva nekuti agona kuchengetedza simba rake kana kuti energy zvakadii kuti azopedza. Inenge yangotsvedza ikadonedza mapoints akafanana nongoti magame maviri, zvinenge zvatovharana. Saka mutambo uchipo,
mitambo nhasi yanga yakatifararira kumativi mana ese enyika: Bulawayo, Harare, Rusape, Mondorongezi pamwe neGweru uko wawa yarohwa 2-0 neBulawayo Chiefs ndokuramba iri pasi pasi petafura. KwaRusape, Harare City yadambura Black Rhinos 2-1. Ngezi Platinum Stars ndokurovawo ZPC Kariba 3-0 muBaobab Stadium. Pamusoro penzendo dzeDynamos neFC Platinum mangwana, Caps United zvikari iri kupindawo munhandare zuva rimwe chetero neTriangle muNational Sports Stadium. Caps United iri kutatarika zvekuti kurohwa neTriangle kunoiwisira zvakanyanya muzvikata zvingangobuda mugungano iri. Asi murayiridzi wayo Lloyd Tembwe anoti vari kuita nepese pavanogona kugadzirisa dambudziko ravanaro iri.
We are going through a turbulence. Saka nairi turbulence ka, ma solutions ari inside.
Caps United ine mapoints makumi matatu nerimwe chete, mapoints mana chete pamusoro peTenax iyo yakabata chinzvimbo chechina chekubuda mugungano renhabvu yepamusoro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Gaino Gumede Saidi.